Nerakana Kamuri Zimbabwe, Ino Studio 7.
Tishitepenyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri, chinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wesvondo, ndira 23, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wazosvika panyaya yestruggle. Vamanasa vakagona kuimba dzimbo dzekunzvenga kuti vanhu vagone kuona kuti nyika yedu iyi takajanyirirwa.
Muimbi Zex Manatsa oradzikwa kumarinda eWarren Hills muHarare nhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchidzikira. Zimbabwe Election Support Network yokurudzira kuvandudzwa kwemutemo kuti mapato ezvematongerwo enyika anyoreswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muimbi aive nemukurumbira munyika Zex Manatsa uyo akashaya svondo rino avigwa pamarinda eWarren Hills muHarare nhasi achirumbidzwa semunhu akashanda zvakasimba munyaya dzezvemimhanzi pamwe nekushumira shoko raMwari. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Mazana nemazana evanhu aungana pamarinda eWarren Hills muHarare nhasi apo paradzikwa muimbi Zex Manatsa mushakabvu akafa nechirwere chegomarara. Vachitaura pakuradzikwa kwake, nhengo yeparamende inomirira uzumba vasimba neuta mudarikwa vatsanangura Manatsa semuimbi akashanda zvakasimba kudzora ndangariro dzevanhu vatema avo vaishungurudzika zvakanyanya munguva yehondo.
Wazosvika panyaya yestruggle. Vamanatsa vakagona kuimba dzimbo dzekunzvenga kuti vanhu vagone kuona kuti nyika yedu iyi takajanyirirwa. Takajanyirirwa vaisunungura pfungwa dzevanhu Three Music. Then pakasainwa Landest House Agreement vakabva vamira kuita mashow. Vakaita handover equipment yavo kucommissariat yeZANU-PF yaitungamirwa naMeya Urimbo. PA system yakaseenzeswa even kugwanzurwa ndiyaamanatsa. Nyika yese taitenderera naamanatsa vachiimba dzimbo dzechimurenga vachiimba kuperekedza kuti vanhu vava vari vanosununguka.
Vaimbova gurukota rezvekurima vaJoseph Made vati mushakabvu anorangarirwa zvikuru nekuimba nziyo dzaibatanidza vanhu uye munhu akafa ari kushandira Mwari zvakasimba.
Chinokosha ndechekuti munhu azive kuti kana achida kurarama upenyu chaihwo kunge achirarama ari muna Kristu. Kana munhu asati apinda asati ave muna Kristu ari kurarama upenyu huri pasi. Upenyu chaihwo hwakazara huri pamusoro ndokunge munhu uchinge uchitende wakatendeuka.
Mumwe muimbi Pasta Aisa vati vaimbi munyika varasikirwa zvikuru nekufa kwakaita Manatsa.
Tarasikirwa zvikuru asi chinondifadza ndechekuti akakomborerwa akafa Mwari akamutora amuna Mwari akafa mutende akaita zvinhu zvokwaMwari. Panguva yepfupi yatakawana muchechi tichimba pamwe chete yanga ari nguva yakanaka. Pane nguva zvinhu pazvinenge zvapa zvasina kunditira zvakanaka ndiyo umwe vanhu vakanditi Aisa uya tida ndichiridzirwa nevana vake vana Aroni vavavo nana Green tichiita basa raMwari. Saka kwandiri ndarasikirwa asi Mwari wakanaka zvake vakaropafadzwa vanofira muna Jesu nokuti vazorora pakubata kwavo panyika.
Muimba achiri kusimukira Lessons Musoni anoti akagara naManatsa kubva muna 1999 achidzidziswa zvekuimba nemushakabvu.
Tarasikirwa negamba hombe remumusic zvese nenyika ino yeZimbabwe. Seniyongari baba wangu ndakabuya kuno kubva kugweru 99 ndoona ngachigara navo kusvika up to now. So as a groom ndinavo maalbums ese akazoridza ndinanga ndichimaridza. Aimbi vachiri kusumuka chandika ti chwangadza kuti kungotsungirira ndokuva ne focus because music inokusvitsa places kana kuti unopedzerawo munhu mukuru ne music kana uchishingirira
ataura akamirira mhuri yemushakabvu uye ari mwana wa Zex Manatsa va Freedom Manatsa vati baba vavo vakasiya vavadzidzisa zvokuimba saka nokudaro vati sevana vachatsikisa nziyo dzakawanda senzira yekuendesa mberi basa raiitwa nababa vavo
semhuri charasikirwa zvisingaite na baba vedu vamanatsa nekuti ndivo vanga varipira yedu yaichibatanidza vanga vaine rudo vairegerera havana munhu wangu anezvigumbu naye hapana munhu wangu asingabatsire zvese zvatikaita ndikusvika patasvika nhasi iro vasikuru vavafadza ndo vaitiitira zvese zvataita kuti zvichatovo vanhu zvatikaita zviri kurikwa nevanhu ira zvavafadza everything for us saka zvarasikirwa zvisingaite tikurwadziwa asi tikuchema nekuvacelebrata nekuti tinotenda mumwari nemakore akada se avakavapa makore ese iyayo kuti vakatomborarana nesu vachiratidza rudo nekwara saka ndinoda kwekuti vakazopa vati kure handiti vakakwanisa kusiya vachiratidzawo marocks emusic kuti munoita se tinozofamba nekukura kazvakati saka semhuri muchaona kuti tine chingorilisa uye anenge achiita munhuesa neimba tine chikoti uyachirilisa munenge muchizvinzwa manimanji chirilisa chikoti yanoerekasiyavaa
Zex Manatsa akaimba nziyo dzakawanda dzakaita mukurumbira dzinosanganisira chivaraidze chipo chiroorwa tihobvu tamirireiko dynamos igo wese makepekepe highlander iwinile nedzimwe parufu rwamanatsa uyo akazofa ave mufundisi panga paine vafundisi vakawanda vanosanganisira mukuru wesvondo yezayoja vaezekiel guti nevamwe vaimbi vane mukurumbira vanosanganisira baba namai charamba minista mahendere naalbert nyati manatsa asiya mudzimai amai stella manatsa nevana vatanhatu nevazukuru vakawanda ndakamirira studio 7 kumarinda ewarren hills muharare ndini frank chikowore
bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 5292 vanhu mazana maviri negumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave mazana maviri ezviuru nemakumi maviri nemasere ane zana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 228,179 mukuru anoona nezvekurwisa denda recovid-19 Dr. Agnes Mahomba panoti uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchidzikira bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nevapfumbamwe nemazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 4,239,261 vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga vabayiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nemanomwe ane mazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 3,267,253 vanhu vabayiwa nhomba katatu sezvaveukurudzirwa vave zviuru zvina nechimwe chete zvine mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 41,986 chigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vakurudzira kuti mutemo wesarudzo uwandudzwe kuti mapato anyorese zviri pamutemo kwete kuguma voita gakava panyaya dzemazita nemifananidzo pamuka mutauro pakati pevatungamiri veMDCT vaDouglas Monzora naamai Thokozani Kupe zvotemesa vakawanda musoro vamonzora vakati vambomisa Dr. Kupe basa asi amai Kupe vakabva vatiwo vamonzora vainge vazvidzinga mubato reMDCT sezvo vainge vanyorera kuZek kuti vainge votungamira rimwe bato rinonzi MDC Alliance vamonzora vange vari kutatsura navo nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachiti vari kuda kushandisa zita rekuti MDC Alliance musarudzo sachigaro weZek amai Priscilla Chigumba vakaudza Studio 7 kuti vanongonyoresa zita nemufananidzo kune anenge atanga kusvika kudare renomination court svondo rino asi vakati kana paine anenge asina kugutsikana anoenda kudare resarudzo kana kuti electoral court mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamakoni
nyaya yemazita iyi inenge yava kunesa iri kuratidza kuti mutemo weElectoral Act hauna kumira zvakanaka Iyo Zeki inofanira kuziva kuti mapato akamira sei, kwete kungoita zvejakafiriri. Vanoreva here kuti nasi ndakaenda kuzeki ndichiti ndinomirira sangano rezano PF, vanonditendera here kupinda musarudzo ndakamirira zano PF semuenzaniso? Pane zvimwewo zvinotarisirwa kuti sangano rakazvimirira sezeki riite.
Munoonawo sezviri kuitika izvozvi nenyaya yekuti vamwe vakadzingwa mudare reparamende, kana kuti marikoza aya akaitwa achinzi vanga vari nhengo dzerimwe bato reMDC Alliance.
Marikoza aya akonzera kuti pave nesarudzo dzakawandisa idzi akakonzerwa nenyaya yekuti rimwe remapato MDCT rakati iro avo vakaramba vakamirira neMDC Alliance vazvidzinga. Zvino kana Zeki yava kubvumira macandidates abva kune rimwe bato risiri MDC Alliance kana kuti risiri zano PF, vongotendera kuti munhu iyeye nokuti atanga kuya kunomination court ndiye akumirira mapato aya, zvingaitawo here? Vanhu vangatanga kuzobvunza kuti kozeki yacho yakambomira sei, yakazvimirira here kana kuti kwete.
Saka poitwa sei pamagoni?
Nyaya iyoyi iri kukonzerwa nekusaziva kuti zvomira sei panyaya yemazita iyi. Yaakuti tikurudzire sezvo tagara tichiita pakatanga marecords aya kuti mutemo weElectoral Act uwandudze kuitira kuti vemapato vakwanise kunyoresa kuregister kuzeki vachitumira maconstitution avo anoratidza kuti zveshuwa mapato ematongero enyika vasati vapuwa mukana wokupinda musarudzo.
Sei izvozvo zvakakosha?
Tinoziva isu kuti chinhu chinonzi munhu kana chinhu chinonzi kambani kana chinhu chinonzi sangano kuti chive chinhu chinogona kunge chakazvimirira pamutemo chinofanira kunge chine constitution yacho, chinofanira kunge chine kana kuti yatinonzi memorandum of association kana iri kambani, ndokuti chizive kuti kunyangwe organization iyo kana kuti sangano iroro risiri munhu, chinhu chinotendedzwa pamutemo. Nokudaro tinokurudzira kuti pave nepolitical party registration. Tisazodzokazve kumatambudziko akafanana neiwawa nokuti vanhu vanorwirana zita. Zvinofanira kunge zviri nyore kuziva kuti iri bato rakamira sei, nokuti constitution yaro, bumbiro remutemo wayo, rinenge chiratidza zvakanyatsojeka kuti iri bato rinotarisirwa kuzvimirira nokuti rine constitution, uyezve rangofananawo nemunhu uyo anenge achipinda mumatransactions akasiyana-siyana. Saka tikurudzira ino ndeyekuti pave nepolitical party registration.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vari paRunare muHarare. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vapa mvumo kunyika nhatu dzinoti Estonia, Latvia neLithuania mvumo yekuti dzitumire zvombo zvehondo kuUkraine senzira yekugadzirira kuzvidzivirira kwenyika iyi, sezvo paine runyerekupe rwekuti hurumende yenyika iyi iruda kupidigurwa neRussia. Russia inonzi yaunganidza mauto anodarika chiuru chimwe chete pamuganhu wayo neUkraine. Mashoko ava Blinken anotevera musangano pakati peRussia neAmerica nemusi wechishanu uyo usina chawakabuditsa. America nenyika dziri mugungano reNATO dziri kuyambira Russia kuti ichatemerwa zvirango zvakaomarara ikapamba Ukraine. Asi Russia inoti iri kuda kuti mauto eNATO abude munyika dzakaipoteredza. Uchaguru Rebekina Faso rewaga dugu, muno nzimarira kuti zvinotyisa mumakamba emauto, kunyangwe hazvo hurumende irikuramba kuti yapidigurwa nemauto. Mune imwe kamba emauto iri pedyo nenhandare yendege ine dzimba dzevakuru vakuru vemauto uye jeri rine mamwe mauto akasungwa mushure mekuedza kupidigura hurumende muna 2015. Munonzi maridzwa kuti mangwanani. Izvi zvinonzi zvaitikawo pane imwe kamba yemauto yekaya iri pedyo neguta guru renyika iyi. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika iyi, General Bartholomew Simpore, varamba mashoko ari kutenderera ekuti mutungamiri wenyika iyi vaRoch Marc Kabore vari muusungwa vachiti vari kuferefeta kuridzwa kweputi uku. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tiri kutaura nemukuru wesangano reZimbabwe Youth Decide Valenmo Munangu. Tatanga nekuvabvunza nezvesangano ravo.
Boka iri rinomirira kodzero dzevechidiki kana kuti zvido zvevechidiki zvese zvaangange achida kuzivisa mukati menyika yeZimbabwe. Maitiona isusu kuti vechidiki havakonitsemisana yekuti vange vachinzwikwa pane chese vangange vachida takatsaza boka iroriri.
Mungatiudzawo kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita iwo mazuva anaya kusimudzira vechidika?
Nekuda kwecoronavirus tanga takamanikidzwa kuchinge tichiita zvizhinji online, asi pari zvino tiri kukurudzira vechidiki kuti vaende vanorejista kuvhota, kuti nguva yekuvhota kana ichinge yasvika vagokwanisa kuvhota, vagosarudza vatungamiriri vavanoda, vatungamiriri vavanawo iwo pamoyo, vatungamiriri vavanenge vaonawo kuti vanavowo pamoyo, vatungamiriri vanokwanisa kumirira zvido zvavo.
Munenge muchiita nananapa?
Mubatana nemastakeholder dzakasiyana siyana, mamwe mayouth organizations dzakasiyana siyana, nevamwewo vanhu vanenge vane muono wakafanana newedu, tichibatsira vechidiki kuti vakwanise kudaro. Zvakare tinoita mamwe maprograms anenge ati pachirungu esocial accountability neyatinoti community engagement. Kunoenda nevechidiki kana kuti vechidiki venzvimbo iyoyo tonogara pasi nevatungamiriri venzvimbo idzodzo, tokurukura navo vechidiki voona kunzwikwa sezvamamborera dziya, vechidiki voona kubvunza mibvunzo, vechidiki vowana kucontributa kuisawo pfungwa dzavo pane izvo zvavanenge vachitarisira mukati menzvimbo dzavo.
Tichitarisa ikoku kuti mukurudzire vechidiki kuti vange vachinyoresa kuvhota, iri kutambirwa sei kurudziro iyi nekuti tiri kuona zeki iri kuti vanhu vashoma shoma ndo vakanyoresa?
Mamwe manhamba atinopiwa nevheki handifungi kuti anenge ari manhamba kwavo kana kuti manhamba vanenge vatanga vaongorora, nekuti neboka rimwe ratinoshandidzana naro rinotungamirirwa nevechidiki zvakare rinonzi Project 363 rinovaboka iro pataro rine maripoti aro zvinyorwa zvaro zvinoratidza kuti vakabatsira vazhinji kwazvo kuti vaende vanorejista kuvhota. Asi kutopfuura kwamanhamba chaiwo atakapiwa kubva kuvheki, sezvinga zvaratidza kuti zvichida vheki inobudisa manhamba mashoma kuitira kuti vana veZimbabwe tiite kazvizvishora pachitedu kuti hatisitenda kunonyoresa kuvhota. Asi iripo ndeyekuti vanhu vari kunyoresa kuvhota, isu tiri kuona vanhu vachinyoresa kuvhota. Zvinoita zvetinoitawo patinoona pakutaurwa kuti vanhu 2000 chete kana kuti vanhu vakangotidarikei 2000 ndovanenge vachinzi vakarejesa kuvhota mukati megore rese, ipapo hatimirirane napo.
Poitwa sei?
Tinoda kuti vheki yacho itipo magwaro acho ichinyatsoratidza kuti kuHarare vanhu vakarejesa kuvhota ndeava, musi wakati vakarejesa ndeava, tonyatsa kuva nemuono wekuti zvechokwadi vanhu havasi kurejesa kuvhota, tova nechokwadi. Nekuti pari zvino tinoona sekuti zvichida manhamba havanotipa pachirungu tingati vanoda kudzinwa kuvhota kana kuti maopposition parties mapato anotiisa kana kuti nesu vati vechidiki vanenge vachiita zvirongwa zvakadaro.
Zvii zvimwe zvimhingampinyi zviri kusangana nevechidiki pavanenge vachida kunyoresa kuvhota?
Vechidiki vanoshaya mukana nguva zhinji nekuti vanenge vasingatozivie kuti vhota registration is a continuous process. Inova mukana unenge uripo kubva musi wapera kuvhota mugore ra2018 mangwana acho waitogona kutokera makari kundo register kuzvika kana wanga usina kuita ripoti. So zvino zvekuti vechidiki havazvizivi. Saka dzimwe nguva vanoti vakati asida kunonyeresa kuvhota vanoti hayo ndo zvino kwakambobvara.
Nechikonzero chei vamwe vachiudza vechidiki kudaro?
Nekuti vanenge variko vanenge vasingadi mabasa, vanenge variko vanenge vasingadi vanhu vakawanda, vanenge vaida kuenda kunozorora. Vamwewo vanenge vasinga tozive kuti kunonyoreswa kuvhota kwacho ndechekuti, nekuti kunonyoreswa kuvhota iko zvino kushoma. Saka pane mari dzakati wandei kuti unotokwira makombi, wotokwira dzimotokari kana mbiri nhatu uchienda ikoko. So isu tinobva tati ayo regai tikwanise kutsagadzi mari kana kuti kuunganidza mari sefizi kutasira nawo nemamwe maorganization kuti regai tichitsagadzi mari tishomanana vese zviri kuitwa neboka reprojectt3 rotsagadzi mari tishomanana vobatira vechidiki vaya kuvatakura kuenda navo kunzvimbo dzinonyesa kuvhota.
Ko iwo mapurisa ari kukubvumidza here kuti mufambe muchikurudzira vechidiki kunyoresa?
Mapurisa haasi kutibvumidza nekuti munotoona nguva zhinji mukada kuedza kungofamba muchiratidza kuti muri kuita nenyaya dzekuvhota. Pamwe pacho munobva matitanga kutorohwa nemapurisa kana kutozosungwa saii.
Tichitaura nemapurisa akari kuti zvinokonzerwa nemitemo yecovid-19 iri kuti vanhu vasaungane-ungane.
Covid-19 kuhwanda nechigumi zvavanenge vachiita. Nekuti dzimwe nguva ndoona kuti vanhu vakazara vari pazvipuko vakawandisa kudarika vanhu vatinenge tinavo tichivakurudzira kuti vaende vanovhota.
Mukuru wesangano reZimbabwe Youth Decide Valen Mo Munangu vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi ini ndovhara muromo wangu, ndovhura nzeve ndiwe zvamakatumira pamusoro penyaya yedu yesvondo rapera pamusoro peshoko rekuti amen. Totanga kunzwa kubva kuna munyaradzi ari kuJoburg kuSouth Africa.
Bakadi bakadi vahwande, shoko rinoti amen ndihongu akashandiswa veragweji isiri yedu yechishona asi chiri chiHebhuru. Amen harisiri shoko benzi rinomirira kucheche, asi kuti ishoko rinomirira kuti hongu kuvaridzi veragweji vanoshandisa shoko rokuti amen racho. Muve nezuva rakanaka.
KuFree State kuSouth Africa uko, tipewo pfungwa yenyu pashoko iri.
Ndonasoti amen richishandiswa kana kumabhawa kana kupika, ndonasoti hazvisi zvokuti vanotenderana nazvo kana kuti chii. Ndonasoti kurevati zvaperera apa, ndopa zvaperera, iamen iyoyo ndopa zvaoperera. Ini ndinobvumirana nazvo asi ndopa zvaperera. Ndomashandisiro atinoita amen kuti zvapera ndazvinzwa, kwete kuti ndaa zvakanaka kana kuti chii. Ndopa zvaperera, ngatichipedzera apa iamen iyoyo, ndomaonero andinoita.
Mukoma Andrew Kaseke, pindai munyaya yedu, munofungei apa?
Zita rokuti amen irimwe zita raKristu, raJesu Kristu. Tikaverenga bhuku raRevelation 3:14 ndichatoona zita iro rakabatwa rakataura, ende pakabva paiswa amen yacho yakabva yataiswa big A, kureva kuti izita ramwari, zita raKristu, asi hari zita rokutamba navo. Saka amen izita remunhu. Vanhu pavanenge vachiti kuti amen vanenge vachiti kuti Kristu.
Saka naye vakaseke, pane imwe vhesi here inotaura izvi ichitsigirana neyamambo tipa yemuna zvakazarurwa?
2 Corinthians chapter 1 verse 20 ndichaona muapostora vedu Pauro anobva atonyora icho kuti iyeyu ndiye amen, akunzi iyeye ndiKristu. Saka pana Revelation apa itaura izvozvo ndiJohn, muapostora John, ndichaona pakatonzi nyorera mutumwa muti zvanzi naamen chapupu chakatendeka amen kuri ndiKristu hama yangu.
Iko zvino tochimboenda kuna baba Abel Mudiwa, vaudzeka
makasimba ere wahwande. Amen ritori zita remunhu, zita raiye Jesu Kristo. Jesu Kristo ritori Mwari, nekuti kuna zvakazarurwa chapter 3 verse ya 14 Johani anoudza kuti udza vanhu pakereke rakadhia kuti zvanzi naamen chapupu chakatendeka chazvokwadi chisikwa chokutanga chezvisikwa zvaMwari. Asi amen ritongori zita raMwari rinoreva Mwari, zvekuti kana pasingataurwi nezvaMwari ndoona sekuti kuna vanoziva zvarinoreva havangadairi kuti amen. Hatingati kana naari papati achiti pamberi nanhingi toti amen, hazvirevi chinhu. Kana vari kubhawa vataurirana nyaya dzekuti haa ngatiite chipambi, vari kubhawa toti amen. Ziro kuti amen rinoreva Jesu Kristu, ritori zita.
Ndiani watiri kutaura naye uye muri kupiko?
Ini zandoitwa Trimo Mwari yapo ndichibva ndiri pachipinga zvezvi ndiri muSouth Africa zvangu. Shoko rokuti amen harisi shoko rokutamba naro, ishoko rakarema ende riri shoko richitendero rakasimba. Harishandiswi nemunhu mumwe namumwe sekutaura kwakanga kwaitwa naReverend zvichinzi chero mumabhawa unongoza zvichinzi ihamen iyoyo.
Try more, sei uchiti shoko iri harifanirwi kushandiswa nguva zhinji.
Shoko rokuti amen haritoshandiswi kazhinji munhu akaparidze zvimusingatenderani nazvo, harishandiswi. Hamusana pokuti chinonzi amen tikavhura zvakazarurwa 3:14 inoti iri tsamba inonyorerwa kukereke zvichinzi zvanzi naamen chapupu chakatendeka chazvokwadi kutanga kwezvisikwa zvaMwari. Saka shoko iri rinoreva kuti chinonzi amen ndiJesu pachake. Saka panenge pachitaurwa shoko rakatendeka razvokwadi, shoko dzvene raMwari rinobva kuna Jehovha. Vanhu vanoti Jesu, ndozvinoreva kuti amen muchitenderana kutsigirana shoko iroro. Saka shoko rekuti amen ishoko rakatotendeka, ishoko dzvene, nokuti rinonzi kuvamba kwezvisikwa zvaMwari ndozvinodudzwa kuti ndiJesu. Saka harishandiswi mumabhawa, harishandiswi pakudzidziswa kwenhema pakutinganyepera. Haritauri zvakawanda, asi rinotaura chapupu chakatendeka, asi kuri kuvamba kwezvisikwa zvaMwari ndiJesu uyu. Amen.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Hapana chinondifadza sekunzwa muchigovana pfungwa dzenyu nevamwe pamusoro pezvatinokurukura pachirongwa chino. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe pane zvechitendero, tumirai maaudio enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini tanonoka wande mosara zvakanaka.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Fire chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, makwikwi eAfrica Nations Cup ari kuenderera mberi nhasi kuCameroon, kwasara nyika 13 mumakundano aya. Pamutambo uri kutambwa iko zvino, Burkina Faso iri kutamba neGabon, kuchazoteverwawo nemumwe mutambo pakati peNigeria neTunisia. Mangwana Guinea ichatamba neGambia, kwotiwo Cameroon neComoros. Pera regeti mbotarisa msore nao zvakare. Muimbi ane mukurumbira Zex Manata orazikwa kumarinda eWarren Hills muHarare nhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchidzikira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.